Zvinofadza kunzwa kuti Britain yasarudza miriri mutsva Madame Catriona Lane kuti vandomirira kuZimbabwe, asi hakuna zvitsva zvatingatarisire pakubva pakusarudzwa kwaitwa mumiririri weBritain kuZimbabwe, nekuti hukama hweZimbabwe neBritain, kunyanya tichitarisa matauriro anoita vaMugabe, hukama hwacho hauna kuita kusanduka kuita hwakanaka pamusana pekuti vaMugabe vanoponemera mhosva dzakawanda kuBritain dzinosanganisa zvirango zvakatemerwa kwavariwo vaMugabe zvekurambidzwa kufamba kunyika dzekumadokero, kunyanya nyika yeBritain. Saka vanopomera mhosva idzi kuBritain, mhosva dzese dzavanoti dzei upfumi hweZimbabwe kuti huri kutadza kubudirira, vanenge vachipomera zvese mhosva idzodzo kuBritain.
Tichitarisawo kuti iyo European Union ichange ichizeya zvakare nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa vaMugabe zvekufamba nemudzimai vavo nemamwe makambani mashoma emuZimbabwe umu zvinge zvichibviswa kana kuti zvirambe zviripo, Zimbabwe inenge iri kuti Britain iri kupesvedzera dzimwe nyika dzekumawirira kuti dzinge dzichitidzo zvirango ngazvirambe zviripo. Ichokwadi here ichi?
Hachisi chokwadi. Hurumende yavaMugabe inoda kuti iyo Britain ibude pachena ive ndiyo inovaitira basa rekuudza nyika dzekumadokero kunyanya dzeEuropean Union kuti chibvisai zvirango zvakaiswa vana vaMugabe nevamwe vanovateerera muZimbabwe mune dzimwe kampani. Hachisi chokwadi chekuti Britain ndiyo iri kuudza nyika idzi, nekuti tiri kutoona dzimwe nyika dzasvika padyo chaizvo nekudyidzana nezanupf, kunyanya Belgium, Greece, Portugal, I think pane Spain zvekare. Dzese nyika idzodzo dzaratidza kuti dzinoda kuwirirana nezanupf, kunyangwe zanupf government isina kusandura zvinhu zvakawanda zvichiri kuda kuti zvigadziriswe munyika, haisati yaita mareforms.